Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vateriri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu nyamavhubvu 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yoronga kuunza mazana matatu emamiriyoni emabond notes. Zimbabwe International Book Fair yozeya matambudziko ari kusangana nevanyori pamwe nevanodhinda mabhuku. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoti mari iri kushaikwa munyika nepamusana pekuti haisi kuendeswa kumabhanga uye mari iri kubudiswawo munyika nenzira dzisiridzo. Banga iriratiwo rine urongwa hwekuti pave nemamwe mabond notes anosvika mazana matatu emamiriyoni emadhora. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwekushandiswa kwemari munyika muHarare nhasi, kana kuti monetary policy statement, governor weRBZ vaJohn Mangunjwa vati bhanga ravo richasimbaradza nyaya yekuti nyika iwane mari yekunze yakawanda kuburikidza nekuchengeta zvicherwa zvakaita segoridhe neplatinum.
Chikuru chihombe dzatava nhasi chekuti foreign currency inofanira kunzi tichage nemasu matsvuku kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Foreign currency inobva kupi? Inobva ku gold, inobva ku tobacco, cotton ne platinum nezvakadaro zvese. Kuti vanhu vose vabusinessmen vese vagoshanda kuti vaone foreign currency kuti nyika ibudirire zvakanaka.
Vamangunjwa vati dambudziko rekushaikwa kwemari mumabhanga riri kukonzerwa nevemabhizimusi. Vavanoti havasi kuisa mari kumabhanga zviri kukonzera kuti veruzhinji vaswere vari mumitsetse yemumabhanga vachitsvaga mari.
Tati mutemo unoti izvo mari yose inofanira kuenda mumabhenga. Uchinge watengesa zvinhu zvako secompany sebusinessman unofanira kubhenga mari yako iri access to your float mose mari mubhenga kuita kuti mari isirculate musystem. Iko zvino pane pari zvino mari yedu haisi kuita circulate as we want as a central bank as we is required by throughout the whole world. Mari yese inofanira kuiswa mumabhenga.
Asi mumwe muzvemabhizimusi ane chitoro chinotengesa zvekudya chiri pakati pedhorobha vaHebert Saurombe vati vemabhizimusi vazhinji vari kuzotadza kuwana mari kumabhanga kana vachinge vaiendesako zvave kupa kuti vachengete mari yavo pasi pepiro.
Isu vemabhizimisi hatisikuendesa mari kumabhanga nekuti ukaendesa mari yako kumabhanga kutuzo unoiwana paunenge wauda unohodha kana unotenga kunze iri kunonoka kunoswerera wakamira mumitsetse pamabhengi nguva ichifamba. Uyezve chimwe chiri kuti tisaendesa mari mumabhengi uri kuti ukatransfera mari yako uchibva kune rimwe bhengi richienda rimwe bhengi iri kutora mazuva akanyanyisa, izvo zvinova zvinokanganisa mabhizimisi edu. So tiri kugara nemari dzedu mudzimba nekuti kuti usazowasangana nematambudziko ari kuitika kumabhengi.
Vamangunjwa vazivisawo kuti kutanga kwemwedzi unouya vachaparura homwe yavari kudaidza kuti savings bond ichange ichiita kuti munhu anenge aisa mari yake awane interest yezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7% sedanho rekuedza kuti mari yekunze ipinde munyika. Vamangunjwa vatiwo RBZ yatora danho rekuwedzera mari yembasera yanga ichipiwa vanhu vanenge vatumirwa mari kubva kunze ichipinda nemumabhanga kubva pazvikamu zvitatu kusvika pazvikamu gumi kubva muzana. Vamangunjwa varatidzawo kushushikana zvikuru nekuburitswa kwemabond notes kunze kwenyika vachiti veruzhinji vari kusara vasina mari yekushandisa sezvo vachiti pane vanhu vari kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo. Vamangunjwa vati mari zhinji haisi mumabhanga asi kuti iri kumisika mutema pamwe nevanoita mabasa emaoko avo vanoti havasi kuendesawo mari kumabhanga vati vachatsvaga nzira dzokuti vanoita mabasa emaoko vakwanisewo kuendesa mari kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair chiri kuenderera mberi muHarare, hurumende ichikurudzirwa kuti ipedze dambudziko rekubiwa kwepfungwa dzevanyori vemabhuku, kupedza uori munyaya dzekutengesa mabhuku zvisiri pamutemo, kuitira kuti mabhuku abhadhare vose vane chekuita nekunyorwa, kudhindwa pamwe nekutengeswa kwawo. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanyori vanodhinda vanotengesa mabhuku pamwe nevadzidzisi vari kuirana kuti hurumende haina kupedza dambudziko rekudhindiswa nekutengeswa kwemabhuku zvisiri pamutemo. Munyora nemukurumbira Musaimu Rezimunya anoti uhuri hwakanyanyisa munyika zvekuti mapurisa nevezvematongerwo enyika vanodhindisa mabhuku zvisiri pamutemo. Zvimunya anoti vanhu vanoonekwa vachitengesa mabhuku zvisiri pamutemo vanenge vatumwa nevakuru vemapurisa nekumapazi ehurumende.
Ndosaka zvakanzi iwe usadini usadene, kana uri munyori ukashunguruzwa waona bhuku rako mumugwagwa usavadene vanhu vaivaya, nokuti unozoona makwenzi umu kana kuti makona mumabuilding munobuda mandimba ndimba, unokanganisiwa chose. Mufunge zvikaonekwa kuti vamwe vanobva kumaministry, vamwe vanotori mashefu mabato emusangano, vanoona kuti pane mukana wekuita mari nekupa mabhuku avaridzi vachifotokopa vachiprinta vachibainda vachitengesa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZimbabwe International Book Fair kana kuti ZIBF vaBlasio Tafirei, vanoti tsvakiridzo yavakaita inoratidza kuti mapurisa nevezvematongerwo enyika ndivo vevamwe vari kuita basa rekudhindisa mabhuku zvisiri pamutemo.
Apa pada political will yevanoni fosa mutemo kuti chotengeswa mustreet ndechipi, chikatengeswa mustreet ndechipi. Tine lawlessness ndo yave nhamo yedu. Tine vanhu vari kuwana maresources mamaterials anenge abiwa, handiti zvikuru magovernment employees vari kuba bond paper regovernment, voba photocopy yegovernment, voba ink yegovernment, voba time yegovernment nemaparathetos, vo photocopy bhuku. Saka roita mari yebhuku iroro, haana kumboita cost munhu uyu.
Zimunya anoti zvikoro ndizvo zviri pamberi mukutyora mutemo wekudhindiswa mabhuku zvisiri pamutemo.
Minista akafamba mumugwagwa asi aine madziso masvinu anozviona, asi akanzi toita sei kuno, vanotumira mawarning kuzvikoro, maheadmaster vari kungofotokopa, vari kutengesa futi vapedza kufotokopa. Hanzi tinoda kuti mari yedu yekufotokopa idzoke.
Vatafirei vanoti kunyange vakaendesa vanhu vakawanda kumataredzi mhosva nemari inosvika zviuru makumi manomwe nezvishanu, hapana chakabuda kumatare sezvo vachinzi vabhadhare mari yefaindi inosvika madhora makumi maviri chete. Vachivhura musika wemabhuku nhasi, gurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora vanoti vemuzvikoro vanofanirwa kushanda vasingatyore mutemo wemabhuku.
Dzidziso vakuru ne vashandi vanoshanda muzvikoro vachiita basa rokutenga material yokupa vana kuti vange vachishanda nayo, zvinokosha kuti vashande nezvinhu zviri pamurau. Katiwo zvakare dzidziso yokuti zvinhu zvinowanikwa mukoto zvisi pamurau.
Vanotengesa mabhuku vanoti mabhuku ava haasi kutengwa sezvo vakawanda vave kutenga mabhuku pamikoto. Musika wemabhuku wavhurwa kuruzhinji rwevanhu nhasi uye uchange wakavhurwa kusvika nemugovera. Mangwana rinenge riri zuva rekuratidza mabhuku kuvanhu uye kusangana kwevaverengi vemabhuku nevanyori. Gore rino musika wemabhuku uri kuitwa pasi pedingindira rinoti Making the Book Pay. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
Maka Takaterera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varume vatatu vekuBritain vanozvidaidza kuti Three Musketeers nhasi vawanikwa vaine mhosva yekuronga kuita zveugandanga vachirwisa mapurisa emunyika iyi. Dare redzimhosva remuLondon rawana Nawid Ali ane makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa, Kobeb Hussein ane makore makumi maviri nemashanu na Mohiba Rahman ane makore makumi matatu nematatu ekuberekwa vaine mhosva yekugadzirira kuita zveugandanga mushure mekutonga kwavo uko kwaimboitwa muchiwande pane dzimwe nguva. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vazivisa nhasi nezvebhiri remutemo uri kurongwa kudzikwa uyo uchaderedza uwandu hwevanhu vanopinda vachizogara munyika iyi zviri pamutemo. Mukutanga kwegore rino, masenata maviri anoti vaTom Cotton navaDavid Perdue vakaparura mutemo unogona kudimbura uwandu hwevanhu vanopinda vachigara kubva pamamiriyoni mamwe chete kuenda pamazana mashanu ezviuru pagore roga roga. Bato reANC muSouth Africa rinonzi riri kuronga kuti padzikwe mutemo unoderedza uwandu hwevanhu vekunze vanenge vachishanda munyika iyi. Vachitaura nevatori venhau nemusi wemuvhuro, munyori mukuru webato reANC vaGwede Mantashe vanonzi vakati bato ravo rakabuda nechisungo chekuti zvizvarwa zvemuSouth Africa hazvingarambi zvichitorerwa mabasa nezvekunze. Bato iri rinonzi richazeya zvakare nyaya yekutorwa kwemabasa nevekunze iyi kumusangano waro mukuru uchaitwa muna zvita gore rino, uko kunotarisirwa kuti urongwa hwekuti pave nemutemo wakadai hunogona kupasiswa zvisina dambudziko. Kana mutemo uyu ukabudirira, zvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinonzi zvinogona kurasikirwa nemabasa zvikuru mumakambani anoita zvekuvaka, zvekubika, zvekudya pamwe nemumapurazi. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vanoti havazivi kuti chiri kukurudzirwa neANC chitsva chii apa, sezvo pagara paine mutemo nechekare wekuti makambani anosungirwa kupinza vekunze vangani mabasa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Zimbudzana pamusoro penyaya iyi.
Urongwa uhu hationi chitsva pahuri. Mutemo muno wagara uchiti makambani emuno anofanira kutora vashandi vanoita ivo 60%. Kureva kuti pagumi rega rega panofanira kubuda vatanhatu vanhu vazvizvarwa zvemuno muSouth Africa. Mutemo wagara uripo. Saka hatizivi kuti kana vava kuda kuti kota vari kuda kuwedzera kuti vaite vangani, vaite gumi here pagumi, hatinyatsonzwisisa ipopo, asi mutemo wanga wagara uripo. Uyezve semaonero andinoita ini, kunge kubatira pabazi rakadetepa remupangara munzira kuwira murwizi. Hurumende yeANC ine matambudziko aya yakatarisa nawo akawanda. Saka kazhinji kacho kana munhu uchinge wakuita kakukundikana, unowanzomhanyira kukavira nyoka mhenyu kune uyo waunenge uchiona kuti ndiye anenge akaita usakasaka undendemba, ndiye waunopa mhosva kuitira kuti vanhu vagozoti haa, mhosva haizi yako iwe, mhosva ndeyani, iye ninge asina chaanotombozivawo.
Asi tinonzwa kuti bato iri riri kukurudzira danho iri nenyaya yekuti vari kuti maguta zvikuru muJohannesburg matorwa nevauyi, zvingava zvinhu zvingange zvashanduka here kubva pane zvamuri kutaura kuti mutemo wagara uripo?
Kana vachiti vatorwa nevauyi vanhu vanorevei, nekuti tikatarisa kana iyo census yacho yakaitwa makore adarika mashoma shomaya inotaridza kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika havapfuuri 10% yezvizvarwa zvemuno. Kureva kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika hongu vakawanda, asi havana kuwandisa semafungidzirwo anofungidzirwa nehurumende. Patizve iyo ANC kana ichitaura kuti vanhu vari kutora zvivakwa muJoburg, zvivakwa zvacho zvinombotorwa seiko? Iye zvino isu pano tinogara mumba yatinogara, munhu hongu here kana auya osvikopinda mumba yomuomo oti maamangu, pane zvinenge zvaitika. Mabuildings aya anenge ari abandoned, asina anogaramo, akangogara. Manu wote yesu. Isi tulukula harapa. Ya patichiro wane chando chiyai wane mbwa. Kuchika nukara zidu hapa pakana. Wenda huo nukara. Wopu wa mosu. Mosa ndiye iwa warizu mabuilding. Warikule gira mabuilding hao. Akangudaro asina kukukaya opesi la hapa. Toru wane wano tora hao.
Kwa hiyo makambani South Africa. Alikutera wa ereo mutemo we quota system iwe.
Iye zinezu za kutoeta zishiwoma kuti makambani atore. Vanu asiri ma South Africans. Nekuti kana muna asina mapepas. Vazhinji vanoda kuti munhu atambirire mari mumabhengi. Mabhengi acho kuti uvhure bhengi account haukwanisi kana usina kunge une mapepa. Saka makambani mazhinji ari kuzvitedzera izvozvo zvekutedzera quota system. Pandaverenga report vari kutaura kuti marestaurant vari kusevwa nemaforeigners. Asi ini handioni chinotadzisa ma South Africans kuenda kumarestaurant vachinotsvaga mabasa. Icho chinoita kuti varidzi nevemakambani nevemarestaurant ivavo vatange kupa munhu wekune imwe nyika preference vachisiya mwana womuno South Africa chii. Ichocho ndoo chinoda kunanzvirirwa neNDC.
Avo vangavari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vari parunare muPretoria, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri muchirongwa cheMandela Washington Fellowship zvave kudzokera kumusha mushure mekupedza zvidzidzo zvavo muzvikoro zvepamusoro-soro zvakasiyana-siyana muno muAmerica. Nasi taita rombo rakanaka muno mastudios edu tatsikwa nevamwe vangavari muchirongwa ichochi Dr. Edgar Munatsi. Vanoyewo mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association. Tinokutambira nemfaro mukoma Edgar.
Tinotenda.
Tinawo zvakare mukoma Obed Masaraure mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. VaMasaraure makadi.
Tripo makadi mukoma Zulu wakwazwa vatereri.
Aiwa tinotenda zvikuru. Regaitange nemi Dr. Munats. Chirongwa chakusvika kwamvura yacheka makumbo. Mukatudzo kuti zvii zvamakadzidza zvamunodawo kuti kana madzokera kumusha uko munoona kugoverana nevamwe.
Ndingati ini ndanga ndichidzidza nezvekutangwa kwemabhizimisi kwandanga ndiri kunonzi kuUniversity of Iowa. And takadzidza zvinhu zvakawanda zvinoita kuti mabhizimisi emuno muAmerica abudirire zvatisiri kuita kumusha. Saka ndinovimba kuti zvese zvatakadzidza izvi tichakwanisa kunobatana nevamwe vechidiki vezera redu tichigara pasi tichiti izvi ndozvatakaona zvinoitwawo nevamwe. Kuti mabhizinesi ava abudirire nekuti nyika yavo yaenderere mberi. Uyezve vatakasangana navo kuno ticharamba tichitaura navo tichipanana mazano kuti izvi ndozvatikuda kuti tiite tibatsirewo kuti mabhizinesi ekumusha kwedu abudirire vana vedu venyika yeZimbabwe vagobudirira.
Touya kwamuri vaMasaraure tobvunza mubvunzo mumwe chete manga muchiiteiwo uye zvii zvamadzidzo.
Ndinotenda ndatichinyanyotarisa nyaya yedzidzo ndoyandatichinyanyotarisa nezvayo. Takanyanyodzidza zvakawanda panyaya yemaumbiro edzidzo tichitarisa nyaya yeupfumi hungaiswe kudzidzo nekuti upfumi hwacho hungawanikwe sei. Tikadzidza zvakanyanya panyaya yekuumba karikiramu kuti makarikiramu angagadzirwe sei achienderana nezvinodiwa munzvimbo imomo. Tikadzidzawo zvakawanda nenyaya yekuti kana mani zvinoda kudzidziswa zvingapiwe sei kuvanhu munga yatingati method of instruction vana vangapiwe sei kuti vakwanise kunge vachizvibata zvakanyanyisa. Kasikaze pakudzidza zvakanyanyisa panyayawo yatingati culture yemuAmerica tichitarisa nenyaya yedzidzo nemaumbiro avanoita upfumi wavo.
Dr. Munatsi, vamwe vangada kuziva kuti Dr. Munatsi ndichiremba vataura nyaya apa yekuti vangava kuita zvemabhizimisi zviri kufamba sei?
Pakuita kwechirongwa ichi vanenge vachidzidza zvavo zvemabhizimisi asi tinopuwa mukana wekuti tifambe tichionawo dzimwe nzvimbo dzatinofunga kuti zvinokwanisa kubatsira vana. Saka even kumuzvipatara chaiko ini ndaifarirawo kuenda ikoko nekuti ndiro basa rangu randinoita. Takafambawo tikaonawo kuti hurumende yemuno inobatsira sei zvizvarwa zvayo pakuti vakana enda kuchipatara vanowana zvinhu zvinodiwa zvese zviriko vachiwanawo machiremba ariko, machiremba anomufaro anokwanisa kubatsira varwere. Saka takaona zvinhu zvakawanda, takafunda zvakawanda zvekuti tinovimba kuti fundo yatakawana kuno ichabatsirawo kuti tikwanise kuita kuti isusu hurumende yedu tivataurire kuti izvi ndizvo zvatinoona zvinoshandiswa nevamwe zvinoitwa kuti vana venyika yedu vawane rubatsiro muzvipatara.
Todzoka kwamuri vaMasaraure, vamwe vanoti zvirongwa zvakadai kana zvangopera zvapera. hapana chinozoitika chinooneka. Imi muri kuronga kuita sei kuti mudzidzanewo nevamwe pane zvamadzidza zvacho kana madzokera kumusha?
Tine urongo hwakasimba hunosanganisira kubatana nevamwe vari kuno vatakatonyorerana navo zvibvumirano zvemushandira pamwe chete vakawanda vari muno muAmerica. Tine urongo hwekutotanga pamwe chete navo kunodzidzisa zvose zvandakadzidza pamavhiki matanhatu apfuura, tichidzidzisa vamwe vandinoshanda navo maticha 35,000 atinomirira atinoshanda navo tichizoti vazotorwa izvozvo vachinosheya nevamwe vavo. Tine baza rakawada ratatomirira, ndinofara tatogadzira urongwa watanyora pasi yandingati inove action plan yatagadzira tichibatsirwa nemamendo atatinawo kuno yekuti kutungamirira watichazonopa pamakore mashanu anotevera uchange wakamira sei.
Todzoka kwamuri Dr. Munatsi, pane urongwa here wekuti munge muchitaurawo nevamwe vari muhurumende kuti izvi ndo zvandinenge ndadzidza Zimbabwe ingabatsirikanawo pakuti tisingatarise chete kudyidzana kwamunozoita nevamwe vatingati vamunoshanda nawo? Ko iyo hurumende yacho pane zvimwe zvamungade kuzogovera nawo?
Urongwa hutoripo hwehurumende. Izvozvi ndiri kuno ndakasangana nevamwe vavaiita zvekurapwa kwevana vanozvarwa vakaremara makumbo anonzi club foot. Tikatonyorera kumusha ndikatotaura nevari muhurumende kuti urongwa hurongwa hwakanaka ende vari kuno vanogona kutipawo zvinhu izvo kuti batsire vana vedu. Saka urongwa huripo, tichataura zvakawanda zvimwe zvatakadzidza kuno zvatoda kuti hurumende yedu izive kuti ndizvo zviri kuitwawo nevamwe. Tinoona kuti zvese zvimwe zvacho hazvigoni kushanda hazvo kwatiri, asi tichasarudzawo zvatinoona kuti zvinoita kuti isu sevana veZimbabwe tikazvishandisa tinokwanisa kuita kuti nyika yedu ibudirire.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamasaraure naDr. Munatsi nekuti tsika pano pamastudio zedu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti zvakakosha kuti mapato anopikisa awane nzira dzekushanda nevamwe vasati vapinda mubatanidzwa uri kuumbwa vakaita saMai Joyce Mujuru, uye vamwe vari kuda kukukidza vakazvimirira vanosanganisira Muzvare Fadzai Mahere naMuzvare Vimbaishe Musvaburi. Vabiti vati izvi zvikasaitika zvinonetsa kukunda bato rezanupf musarudzo. Vatiwo sezvo zvimwe zvigaro zvichiwanikwa neuwandu hwemavhoti kana kuti proportional representation, vari kupinda musarudzo vakazvimirira voga vanogona kupa kuti zvigaro zvivanopikisa zviite zvishoma zvikuru musenate. Nemusi wemugovera mapato manomwe kusanganisira MDCT, MDC inotungamirwa navawashman Ncube, PDP, Transform Zimbabwe nemamwe vari kutarisirwa kuudza nyika yeZimbabwe kuZimbabwe Grounds muHarare kuti vave kuzoita mushandira pamwe wekukwikidza musarudzo vakabatana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vabiti.
Zinera yakaforma a subcommittee on macoalition talks. As you know, Zinera is an alliance for electoral reform, Zimbabwe national reform agenda. Saka yakaforma a subcommittee inochewa na Brigadier Mutambara, Comrade Dragon Patiri Pakashata, na President Dzikiti Vedare. Vari kuita oversee matalks ekuti mapolitical parties aya abatane. But kune madiscussions wo ari kuitika akangoti one day mamwe ana namai Mujuru mamwe ana navatsvangirai. Kuona kwedu isusu zvakakosha kuti mapolitical parties ari muzinera ese dai abatana. Saka tiri kutarisira kuti vatsvangirai vamai Mujuru, vadhumiso Dhabengwa, vawashman Ncube, valavemore Maduku, vasimba Makoni, vadzikiti vambira nesu vekuPDP nevamwe vanosanganisira naJacob Ngarubvume naivo veZimfest NPP, dai zvangoti tibatane. Because mukatarisa history nyinyi, you will see kuti paise pakaitwa democratic change muAfrica, change inouya isina kuu, yakatouya maopposition political parties abatana aita form a grand coalition. So ndokudzorera kugorera 2002 pakaitwa alliance as national rainbow coalition yakatungamirwa na president Mwai Kibaki yakakwanisa kudefeata chigananda chiye chaitwa Mzee Daniel Arap Moi. Ndokudzorera zvakare gore 1991 pakadefeatwa UNIP yekuZambia ya president Kenneth Kaunda. Maopposition ese akaungana Mumusangano wa MMD, Movement for Multi-Party Democracy, waitungamiri wanarachi Lumba. MMD was actually a coalition of parties.
Asi tukunzi kwa ngoti, pane mapato manomwe cheta anenga fambira mberi nendima. Pachi nenguwa ere kuti vamwe waya, vamwe vacho, vasipo, parizino. Vakwanise unge vachita ura nane.
Nguwa ere po mkoma. Nguwa ere tofana uke chaga. Ndo zoka futu jakare ku election ye Kenya ye 2002. Naki, yaka former in August of 2002. Election yitwa muna December of 2002.
Mutungamiru webato runopikisa RPDP, Vatenda IBT, Varuparunare Muarare. Mauto anonzi akaonekwa nezuro achirova mapurisa eZimbabwe Republic Police kurwisana uku kunonzi kwakatanga apo mwe mupurisa akakanda maspikes pasi pemota yemasoja zvinova zvakatsamwisa masoja akabva atanga kufamba achirova mapurisa uye vachirwisana nevanhu muna First Street muHarare. Zviri kunzi kurwisana uku kwakasiya mapurisa matanhatu akovadzwa zvekuendeswa kuchipatara. Nyaya iyi inonziwo yakurukurwa mudare reparamende nhasi. Tanonoka wande weStudio 7 aita hurukuro na muzvare Tavita Kumalo nengwe yeparamende inomirira Bulawayo East.
Tabvunza minister Sekeramai kuti chii chaitika uyewo zvorei kuti mapurisa anobva mabhareki opinda mukati mevanhu otanga kurova vanhu vasina mhosva vasiri ivo vakakanda maspikes vachirova nemapurisa. Minista atiudza kuti iye ada kuongorora nyaya yacho angasati ainzwisisa mushe akaongorora achauya neufakazi kuparamende yatinoti ministerial statement kuti atiudze kuti chii chakaitika uyewo kurungi miliki yake ichaitei kuti zvinhu zvakadaro zvadzokorora.
Saka nhasi muparamende mataura nenyaya iyi masira pakuti kudii?
Tasira pekuti minista ati iye ada kuti anoongorora anozodzoka muparamende neministerial statement achitiudza kuti chii chakaitika kupi rini nani ndiani arovani zvese izvozvo. Saka ndo zvatakamira apikaedza kuti bongo ministeri statement tukiona asi mapepa nawo aburitsa mashoko iwawo zvichireva kuti ichokwadi akati akatsikatsika akati hongo azvinzwa mapepa but anofanira kutanga aongorora.
Saka muparamende imomo hapana zvimwe zvamambovudzwa here pamusoro penyaya iyi kunze kwokuti vachadzoka vozokutaurirai zvakakwana?
Aiwa tamboedza chaizvo kupusha tikamboedza kudini kudini haatsika madziro ende angatindandama semunhu wokuti haasi kuda kutaura nyaya yacho. Chokwadi chiripo ndechekuti chokwadi vari vanotiziva asi vari kuedza kuti badike nyaya yacho kuitira kuti painozosvika muparamende inenge dhatsiringe rasekla saka inenge isiri nyaya yesisina basa.
Pamaendanyi kubasa nhasi muguta ma makanyarara hamo kupfuura zvane zuro?
Aiwa nhasi makanyarara asi tanga takutoona mifananidzo yevanhu vaizvifambira varohwa. Saka ndiwe pane nyimito yedu kuti sezvo kwavarohwa vanhu vangachizvifambira zvorevei izvozvo.
Muzvare Tavita Kumalo vanomirira Bulawayo East mudare reparamende vanga vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, Premier Soccer League yapa mutongo wayo pamutambo weDynamos nechapungu uyo wakagumira panzira nemhaka yekudonha kwakaita gedhe. Dynamos yainge yakatungamira 4-0 uye mutambo uyu wanzi utangire pawakasiyirwa. Mune mumwe mutambo wenhabvu watambwa nhasi, Capes United yarwa 3-1 neChicken Inn. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM, nasi tiri kutarisa mitemo inobata vekunze iri kuda kudzikwa muSouth Africa nemuAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe yoronga kuunza mazana matatu emamiriyoni emabond notes kuedza kupedza dambudziko rekushomeka kwemari. Zimbabwe International Book Fair yozeya matambudziko ari kusangana nevanyori pamwe nevanodhinda mabhuku. Tabva tasvika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.